Ininzi ni Marvelous mhlanganya huye ndichiti hei nomi soro yena udzedu za nasi muvuro chikunguru 23-2018. Vari kutungamira Commonwealth mukuongorora sarudzo munyika. Uye vaive mutungamiri wenyika yeGhana va John Dramani Mahama vosvika muZimbabwe nasi. Vaimbova mutungamiri wenyika yeLiberia mai Elaine Johnson Sirleaf nengo yedare reparamende yeCongress reAmerica amai Karen Bass uye vaive mutevedzeri wemunyori mukuru mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika Ambassador Johnny Carson voenda kunoongorora sarudzo kuZimbabwe. Mutungamiri weMDC Alliance Va Nelson Chamisa voita musangano kuGoromonzi South nasi. Mutungamiri wenyika Va Emerson Munangagwa vodoma vakumbira ihodzi kuti vafanobata chigaro chemuchuchisi mukuru wehurumende mushure mekumiswa basa kwava Ray Goba avo vari kuferefetwa nemhosva yekukundikana basa. Vamunangagwa voparurawo urongwa hwekuwandudzwa kwenhandare yeAzimbabwe. Hurumende inoti varimi vachena vakasununguka kushanda nevatema pamapurazi uye hapana minda mitsva ichatorwa. Vamwe vechikaradhi vanoti vari kubatwa neseri kweruoko munyaya dzebudiriro apo nyika yakatarisana nesarudzo. Vatsigiri veDynamos vonyunyuta nekutatarika kuri kuita chikwata chavo. Muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa rwendo rwokuenda kusarudzo dziriko nemusi wemuvhuro. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-6040 ne 15460 kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-7270 ne 9885 shortwave. Musakanganwe kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.